Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 11, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano nekuda kwokurasikirwa kwataita nhengo yeparamendi vazvenzo zvibanda yekucholocho.
Mumiriri wecholocho South mudare reparamende vazenzo sibanda vashaya nhasi nechirwere checovid-19.
Semunhu anga akashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni.
Mumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruwaka vanoti vapora kubva kuchirwere checovid-19 changa chavabata. Vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wecholocho South mudare reparamende vazenzo sibanda vashaya nhasi nechirwere checovid-19. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vasivanda avo vanga vari nhengo yezanu PF vashaya nhasi kubulawayo zvichitevera kurwara kwavanga vachiita nechirwere checovid-19. Kushaya kwavasivanda kwaziviswa nasachigaro wezanu PF mudunhu reMatabeleland North uye vari gurukota rehurumende rinoona nezvinoitika mudunhu iri vaRichard Moyo.
Anga asinganzwi mushe for the past 1 week, I think. Then in Zuru, he drives himself to UPH. Akuvharika then akapinda muchipatara. So I think vamupinza muoxygen nezuru makuseri then azoshayika nezuru usiku. So we just had the information today in the morning ne leadership yedu yezanu PF kucholocho. But isati tataura ne family kuti tinzwe kuti vagadzirira sei for his burial. But that's what we had for now, what we have for now from the party and from the honorable MP and senators who are in Cholocho.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekufa kwavasivanda.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano nekuda kwokurasikirwa kwataitwa nhengo yeparamendi vazenzo zvibanda yekucholocho. Musangano unorwadziwa zvakadzama nekurasikirwa kukuru uku, asi zvinongotitaridza nekutipa chidzidziso sevana vemuZimbabwe kuti dambudziko recovid-19 chirwere chedziwa ipengo ichi hachisi kudzorerekera shure. Saka naizvozvo tinofanira kuramba tichiita patinogona napo kuti tizame kudzivirira nekuchengetedza upenyu hwevanhu.
Kushaya kwavasivanda kunoyo apo imwe nhengo yeparamende yanga ichimirira vakaremara amai Rejoice Timire vakashayawo nezuro kuburikidza nedenda rimwe chetero. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vakurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo dzemabuy elections dzaitwa sezvo nzvimbo dzakawanda dzisisina vamiririri vachiti dzimwe nyika dzakaita seZambia dziri kungoita sarudzo zvisinei nedenda recovid-19.
Nyaya yemabuy elections haisi nyaya yekuti vana nhingi vari kuti chii kana kuti vana nhingi vari kuti chii. Inyaya yekutedzera mutemo uripo kuti kana siti richinge raita vakandi kana wadhi richinge pasisina miririri wevanhu chii chinoitiwa, panosarudzwa munhu nenguva yakamira sei. Saka zvokuti zanu PF iri kutya kuenda kumaelections zvinhu zvinotoita kuti vanhu veZimbabwe vasakwanisa kunge vane vamiririri vavo vanovamiririra mudare reparamendi nekumakanzuru.
Asi vamugwadi vati bato ravo rakagadzirira sarudzo kunyange sarudzo idzi dzikanzi dziitwe chero upi musi zvavo asi vati sebato havafari kuisa veruzhinji panjodzi nekuda kwesarudzo
tikwanisi kuramba tichiisa upenyu hwevanhu mudambudziko rekuti dai taita mabai elections nokukatira nokuti vanhu ivavo vanosangana futi zvine dambudziko rerufu nekuda kwechirwere saka chakakosha dzidziso iripo pakurasikirwa kwatiri kuitwa senyika sebato semapato akasiyana siyana ndeyekuti ngatirambei tichizama kutevedzera nzira dziripo dzekuchengetedza upenyu hwevanhu tozopinda musarudzo takaita sedzimabai elections izi mushure mekunge dziwa mupengo iri risina ukaka kana kuti richinge raderera
mukuru anoona nezvesarudzo mukomishoni unoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission vautoelesi laigwana vati komishoni yavo ichatevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende panyaya yesarudzo hurumende yakambomiswa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections ichityira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira uye mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakataura nemuvhuro kuti nyika imboramba yakavharwa sezvo denda recovid-19 riri kuramba richiuraya vanhu munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Tasa Central muda reparamende uye vari nhengo MDC Alliance vaTrevor Saruaka vanoti vapora kubva kuchirwere cheCovid-19 icho chakauraya ambuya vavo mwedzi wapera vaSaruaka vanotiwo vamwe vanhu vangewo vasarura vasingadi kusvika pedyo navo pavakazivisa nyika kuti vainge vorwara asi vanoti vakazoenda kunovhenekwa zvakare vakaonekwa kuti vainge vapora kubva kuchirwere ichi Muguzi anezve nyaya iyi Tabata Vasaruaka.
Timuso wa 14 July mwedzi wa pero ndaka testwa ndikawanika ndiri positive. Mushure mekunge ndaenda na mbuya wangu mbuya Margaret Matsaira kuchitsungo hospital iri ku Marsh Central kumbire uko. Iwo ndowanga achirwara saka pawakabatwa waine COVID. Inini nevamwe vataenda navo takazotestwa sema contact persons. Ndozvakaita kuti ndizive kuti ndanga ndiine chirwere. Twa 17 ndopataka kutashaikirwa nambuya wedu.
Vainge vave nemakore mangani?
She was 103 years old. May her soul rest in peace. Ndoda kuti ndikuzivise kuti inini kubva zvandakabatwa nechirwere ichi. I was asymptomatic. Zvinoreva kuti ndaisaratidza masymptoms anotaurwa kunze. Unonzwa musoro kurwadza. Unenge uine dziwa, unenge uchiremerwa nekufema. Zvese zvaitsanangura izvo handina zvandakambonzwa inini. Paperiod yese yandakaita isolation.
Chingava chikonzero chei?
Inyaya yekuti ndakabaiwa vaccine Sinopharm muna March. Ndatiri among the first group yevanhu vakabaiwa. Ina ndinombobvira ndamboita pfungwa yekuti pane vanhu vada kutiuraya kana kudi. Nekuti ndozvo ndakatokura tichibaiwa nhomba. Dzimwe zvirwere saka ndinoona pamwe pacho vanhu vanowanza kuda kutsanangura zvinhu zvavasina kudzidza wodzamara vakuisa vanhu munzvimbo dzisidzo tine even vakuru vemachechi vaimboti vanhu ngavasabayiwe tikatorasikirwa noupenyu hwevanhu vakawanda vakazoti nguva yapera kuti vanobayiwai saka ndiri kuti zvakakosha muupenyu ndezvekuti kana paita dambudziko ngatibvunze vakafunda nezvazvo nyanzvi dzezvinhu zvacho saka panguva ino tiri kuti vanoziva pamusoro pezveutano madokta edu zvaonenge wachiti yambira ndozvatofanira kungotedzera pane kuswera tichiteera imwe mibvuri inotiendesa kusiriko saka ndingangoda kutsanangura kuti vaccination yakatikoshera asi ndakacherechedza nyaya yeisolation nekuti ndoziva kuti nyangwe iwo usi kuzvinzwa unenge uchikwanisa kutapudzira vamwe saka after 14 days ndikazobuda muisolation ndakuenda kunotsvaga kuti nditestwe ndizive kuti zvamira sei
Sei makatora dano rekuti muende kunovhenekwa zvakare.
Semunhu anga ashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni.
Asika vamwe vanogona kutadza kunzwisisa Honorable Saruaka kuti ko kana manga makabayiwa nhombai makazobata chirwere sei.
Vaccination chokwadi haitadzisi munhu kubatwa nechirwere asi zvainoita ndezvekuti chirwere pachinouya. Chinenge chakusvika chakagadzirirwa chinoshaya simba
Mumiriri wemtasa Central mudare reparamende vari nhengo yemDC Alliance vaTrevor Saruaka vari parunare muHarare.
Icho kwadi kuti ndakarwara neCovid inini nemudzimai wangu. Covid takaiwana nekuti takanga taenda kumariro kwehama yedu, saka ndokwatakabatirawo ikoko. Zvadaro takazorwara ndikapinda muchipatara July, saka ndakatozonoponera paoxygen.
Mangwana tichange tine hurukuro nemumiriri wemakonde mudare reparamende uye vari nhengo yezanupf vakaindinesi Paradza, avo vachangoporawo kubva kuchirwere checovid-19. VaParadza avo vanove mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vanoti chirwere ichi vakachibata nemudzimai wavo apo vakaenda kurufu. Vanhu vakawanda vari kuramba vachienda kunobayiwa nhomba yecovid-19 muzvipatara nemakirinika yehurumende nemakanzuru, uko kunobayiwa pachena zvichienzaniswa nekune zvimwe zvipatara uko vanobhadhariswa mari kuti vabayiwe. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vakawanda vatataura navo vati havana mari dzinodiwa nezvipatara nemakirinika akazvimirira kuti vabayiwe, ndosaka vari kuswera mumitsetse kumakirinika ekanzuru kana zvipatara zvehurumende. Mumwe wevanhu ava vachamunorwa Chiwanza vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakabayiwa nhomba yekutanga, zvave kutora nguva yakareba kuti vabayiwe yepiri nekuda kwekuwanda kuri kuita vanhu.
Ndauya apa kumatireyo varisiona nhatazandabayiwa prati vakakauri kanenge achitoitika futi varisi inogona kuenda vanhu vayo nesi anogona kubva nevanhu vake kana kumakliniki avanozana, saka sinzi vari vehealth ega ega vanongopinzana mukati mugedhi
Va Johnson Chirwa vanoti vaitarisira kuti mitsetse ichaita mupfupi apo pakavandudzwa chirongwa ichi kuti chiitwe nezvipatara zvakazvimirira, asi vanoti vanhu vari kutoramba vachiwanda kumakirinika ekanzuru.
Ngu ndakaenda ako ndakamukira 5 AM kasasevhwa musi iwoyo, meaning kuti ukadzoka mangwana acho hausisiri paonga uri paonga wasvika nezuro wacho, uri kutanga futi patsva. Saka dai vaita esystemu yekuti kana kuti vanonyora kuti ndingininge anga ari mukiu, mangwana paunouya wakungosvika uri pai panzvimbo yako.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa mumakirinika avo huri kukwira mazuva ose, zvekuti mamwe makirinika avo ari kutobaya vanhu vanodarika 100 pazuva kubva pavanhu 20 pakatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba.
Mumakiriniki yedu tinoshanda nemamwe makambani anotipawo manesi avo, takavatrena vouya kuzobaya vari pamakiriniki edu vachibayawo vanhu vemakambani avo, vachizobayawo vanhu vamwe veruzhinji vanenge vaya pamakiriniki. Saka takakwanisa kusvikawo kuma120 mamakiriniki atobaya 200 pazuva, nekuti taane vamwe vari kushanda nesu vakabva muprivhete.
Vatikanzuro yavo ine chinangwa chekubaya vanhu miriyoni nezana rezviuru zvevanhu pamamiriyoni 10 evanhu vari kuda kubayiwa nehurumende kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mutauri wechipatara cheparirenyatwa vaLinus Dire vati chipatara chavo chiri kubaya vanhu vanodarika chiuru pazuva, uye havasati vaona musiyano kubvira pakavandudzwa chirongwa chekubaya vanhu nhomba yecovid-19. Mutungamiri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr Johannes Marisa vati ichokwadi kuti vanobhadharisa vanhu mari iyo vatinoshandiswa kubhadhara vakoti vanobaya vanhu pamwe nekubhadhara vanorasa zvinoshandiswa pakubaya vanhu.
Ende hazvisi kudhura inoda kwokuti panongochadzwa inonzi kuchirungu administration fee yekuzorasawo tsono dziya dzinodzoda kundopiswawo nekungozobhadharawo uyo anenge ango achiita kubasa rekubaya iroro 434 RTGS dzakagadzirwa negovernment, imari shoma zvikuru kana madhora matatu kana mana dhengireti anongoita kutiwo basa rizofamba.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakabata vanhu 405 uye ikauraya 31 chete nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru 117,258 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 3,950. Vanhu zviuru 10,500 15,178 vakabaiwa nhomba yekutanga izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese pamiriyoni nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1,912,592 vanhu zviuru gumi nezvitanhatu nemazana masere nemakumi anomwe nevatatu 16,873 vakabaiwa nhomba yepiri nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yepiri pamiriyoni nezviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana maviri nemakumi matatu nevasere 1,061,238 Zimbabwe iri kushandisa nhomba shanu dzinoti Sinopharm, Sinovac, Sputnik, Covaxin neJohnson and Johnson uye inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekuti denda recovid-19 risarambe richipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi remuAmerica reCenters for Disease Control raisa Israel, West Bank neGaza Strip panzvimbo siri kukurudzirwa kuti vanhu vashanyire zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munzvimbo idzi. Kekutanga kubva muna kukadzi, Israel yakazivisa nezvekubatwa kwevanhu zviuru zviitanhatu nechirwere ichi nezuro mazana mana vachinzi vari kurwara zvakaipisisa. Mapepanhau kana kuti mamagazini muZimbabwe akangonangana nenyaya dzine chekuita nevana vadiki. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, vakatora mukana uyu vakaparura bepanhau ravo rakanangana neboka irori. Bepanhau iri iro rinowanikwa padandemutande chete rinoburitsa nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzemhuri nedzevana vadiki. Muzvare Mangwiro vaivewo nezvitoro zviviri zvinotengesa mbatya dzevana vadiki zvinozivikanwa nezita rekuti Tudiki zviri muHarare, chimwe chiri kuWestgate Shopping Mall mumusha weBluffview, chimwe chiri kuBorodeo Village Walk. Muzvare Mangwiro vanoti mwedzi uno vanyamavhuvhu vave mwedzi wechitatu kubva vaparura bepanhau ravo rekutanga uye vanoti riri kutambirwa zvakanaka chose nevanhu vakawanda richibatsirawo zvakare kushambadzira zvitoro zvavo izvi. Vanotiwo kunyange hazvo ivo vachigara kuno kuAmerica havana dambudziko pakufambisa mabhizimisi avo kumusha nekuda kwekushandisa dandemutande. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Makadii henyu vakandemiri, ndoda kungokutendai nekuti kwakapa chirongwa chenyu chanhasi. Tiri kufara chose kuti tane magazini redu rinonzi Tudiki Magazine. Takaona muZimbabwe musina magazini rakaita seredu rinonyanyofokasa on vabereki, ana mai nana baba nekurera vana vavo naivo vana vachona. Saka tinowanzoburitsa nyaya dzevana vari kuita zvidavado muZimbabwe. Maparents edu vanenge vachiti dzidzisa kuti chii zvavanoita muzimba mavo kurera vana vavo, tichiprovidewo maresources anokwanisa kubatsira vabereki nemacaregivers muZimbabwe. And magazine redu August uno ndiye mwedzi wechitatu tichiburitsa magazine redu. Saka muchenge muchiona nyaya dzirimo. Takatanga naJune, ishu yedu yaJune, and tikaita ishu yedu yaJuly, yakatambirwa zvakanyanyisa stereki.
Vanenge vachida kuona magazine renyu vanorewana papi uye sei?
Vanenge vachida munokwanisa kuenda pamasocial media pages edu, paFacebook nepaInstagram, muchiona malink achona. And magazini iri haresi magazini rekuti unokwanisa kunonga mustoro uchitenga. It's an online digital magazine rekuti unovhura pafoni pako, paiPad pako, pakompyuta pako, uchivhura mapeji uchiverenga zvatinenge tinazvo mwedzi wega wega.
Iko kuZimbabwe zvitoro zvenyu zvinowanikwa papi uye bhizinesi riri kufambawo sei tichiona kuti COVID-19 iri kuvhiringa zvinhu zvakawanda?
kuzimbabwe tine chitoro chedu chinonzi Tudiki. Tine location yedu iri ku Westgate Shopping Center ku Bluffville muHarare, and then imwe yacho nechipiri iri ku Borodale pa Borodale Village Walk side ne Pick and Pay. And mucovid munomu zvambenge zvakatidzikei hazvo, asi hatisi kunyanyonyunyuta hedu. Vanhu vachiri kungoita vana mucovid munomu, vana vakawanda stereki vakazvarwa, saka tinoramba hedu tichingotengerwa, business richiramba richienderera mberi.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica muri kukwanisa sei kufambisa business renyu, imi muri kuno business riri kumusha?
Zvinombotinetsei kana usiri panzvimbo kumaneja business, asi nemamiriro aita zvinhu mazuva ano kwane internet and nekushanda tiri kudzimba uku zvatibatsira stereki. Ine hangu ndakagara ndiine masystems in place ekuti tinokwanisa kuverengerana stock, ndinokwanisa kuona zvavari kuita ndiri kwandiri kunoku, nekumaneja iwo maWhatsApp, mafoni ekunyanyokoshesa internet kuti ndirambe ndichiziva kuti everyday zvinenge zvakamira sei.
Saka neimwe nzira tingati zviri nyore kaizvi muzvare mangwiro?
Hazvisi nyore, handidi kunyepa kuti ndite kunge zvakapusa kumaneja mabhizinesi. Even uripo munhu unokwanisa kutobirwa, usipo unokwanisa kubirwa. Chikuru kungove must be very organized, nekuziva kuti zvii zviri kutengeswa muzvitoro bako, nekuisawo mamezures anoita kuti vashandi vemo vasakubira, kuvabhadhara mari yekuti vanofarawo nayo. Zvimwe zvachona kunenge kuita mamonthly meetings muchiona kuti bhizinesi riri kufamba sei, nestock take inenge yakakosha fani kunatsomeka sure kuti hamusi kubirwa mari and hapana maproducts anenge achishoteswa ipapo. And social media yakambotora yainobatsira stereki internet kushambadza bhizinesi redu. Tinoona tinenge tine vanhu vamwe vasati vambosvika kusitoro kwedu vanozoti vaenda kuZimbabwe kuti ndakaenda kusitoro kwako ndaiona pasocial media ndakanzwa kuti une store. So advertising chimwe chinhu chinenge chichitibatsira kumaneja bhizinesi usipo panzvimbo.
Muzvare Shingi Mangwiro vachitaura vari paRunare muMaryland muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Varairidzi vekumaruva kunyanya vechidzimai vanoti michato yavo iri kuiswa panguva yakaoma nepamusana pekuti vari kugara kure nevarume vavo. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wemadzimai waitwa pamasaisai nhasi, mumwe mudzidzisi wekumaruwa amai Sheila chisiri munhu vakurudzira hurumende kuti ione kuti vadzidzisi vane varume kana vakadzi vashandira munzvimbo dziri pedyo kuita kuti mhuri dzisaparare.
Vavo saka taikurudzira hurumende chose savarairidzi kuti dai zvaigona vanhu vaishandira pamwe chete vari vachigara nemhuri dzavo. Ndonyaya yatiri kusangana nayo, ndo dambudziko guru ratiri kunyanya kusangana naro zvakanyanya. Nokuti tinoona dzimwe nguva mudzimai anondodeployiwa kana kuMount Darwin, murume achishandira kuchiredzi. Nekuoma kwaita upenyu hazvibviri chose kuti vagare vanhu ava vachionana. Dzimwe nguva vanogona kuonana kamwe chete kwapera mwedzi mitatu kana mika. Tinoona kuti mukudaro zvinowanzosvika panguva yekuzoti pauviri hwavanhu ava vari muwanano pamwe panoita kusavimbana, nokuda kwekuti takasikwa takangodaro kunyanya vanhurume kuti azogara mwedzi yakawanda kudaro ari kure nemudzimai wake, zvinobva zvamuremera kuzvibata.
Amai chisiri munhu vaudza musangano uyu kuti paongororo yakaitwa nesangano ravo rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, zvikamu 50 kubva muzana dzemhuri dzevarairidzi vakaroorana vanoshandira kure dziri kuputsika. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vati mutemo uripo unofanira kubviswa nekuti gore inguva yakareba mhuri dzisiri pamwe chete. VaMasarudure vati pane horo huri kuitwawo kumahofisi ebazi revanochinja vadzidzisi kuti vashandire munzvimbo dzinenge dziine mhuri dzavo, vachiti vanoda chioko muhomwe.
Ngu chisungo chiripo chehurumende chekuti vanhu vanofanira kugara vari maspouse vanofanira kunge vabatsirwa vagare pamwe chete, matransfers afacilitatwe. Asi kuti vamirire gorewo zvomene kunenge kuri kutovaomesera. Tinotarisira kuti kubva padeployment chaipo zvingatoreruke kuti munhu achitanga kutodeployiwa vadeployiwe pamwe chete vangotanga kushanda pamwe chete, kana kungoti chero pastage ipi panenge paonekwa mukana vatenderwe kugara. Zvinhu zviviri mingamupenyedza ndinonyanyoona tinotadzisa zvinhu izvi ndechekuti chekutanga pane nyaya dzeuori dzekuti chero opportunity chete yekuti transfer yacho iitike ikawanikwa. Pane vanenge vari kumahofisi vanenge vachida kuisawo shamwari dzavo nevamwe vanofarira kuzvikoro izvozvo zvinogona kunge zvichizogona kubatanidza maspouse.
Tauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati bazi ravo rine mutemo wokupa mukana wokutanga kune vakaroorwa kana vakaroora kuti vachinje vanoshandira pedo nemhuri dzavo, asi mutemo uyu unoshanda kana kwapera gore rimwe chete munhu ari pabasa.
Bazi reprimary nesecondary education rine yainoti policy kana tigwaro rainoshandisa kuti vese vaya vanenge vakawanana vari maticha kana kuti kuda ticha anenge akawanana nomwe asiri ticha asi achigara kure nekure vanopihwa yatinoti priority kuti ndo vanofanira kunge vari pamberi pakutransferwa. Zvinowanzoitika ndezvekuti matransfers azvo ati transfer munhu kana gore risati rapera, saka kazhinji kacho tinomirira kuti munhu apedze gore wani ari kustation yaanenge adiploywa pekutanga, ndopavanofanira kungoshingirirawo ipapapo.
Vandoro vaendera mberi vachiti bazi ravo harikurudziri zveuori uye vanenge vaona horo uchiitwa kumahofisi anochinjwa vanhu vamhangere kubazi ravo kuti vatore tano akasimba kune vanenge vachiita zvinhu zvakadai. Vamwe vadzidzisi vanoti kunyange hazvo pane mutemo uyu varayiridzi vakawanda vari kupedza makore akawanda vachishandira kure nemhuri dzavo mushure mekunge vanyoresa kuti vachinjwe vanoshandira pedyo nemhuri dzavo. Varayiridzi ava vanoti izvi zviri kukonzera kuti michato yakawanda iparare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Makundano e2020 Olympic Games akauya akapfuura achisiya ndangariro dzinoramba dziripo munhoroondo yemitambo muZimbabwe. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Zimbabwe haina kuwana kana menduru imwe chete zvayo kumakwikwi aya. Chimwe chezvidzidzo zvakabuda mumakwikwi aya ndechekuti Zimbabwe inofarira kuisa simba mukutsvaga nekukudza tarenda mune vechidiki kana ichida kuzotorawo menduru kumakundano aya. Vanoita zvekukurudzira mitambo yevechidiki vaLimoyo vanoti Zimbabwe iri kutangira kumusoro panzvimbo yekuvaka imba yemitambo kubva pasi.
Vanotimirira kunze uku kwavanoenda vanhu vekuti vakazotanga kuita mutambo vati kurei. Tichitarisa dzimwe nyika, vamwe vana vanotanga kuita zvemutambo vachine makore gumi chaivo. Saka munozoona kuti panozosvika munhu makumi maviri emakore anenge atove vanyanzi chaiyo. Saka ndoona sekuti ipapo ndo patiri kukundikana. Vatambi vedu vanozoendawo kuvati kurei vasina mbunge vakawana mukana wekudzidzira vachiri vadiki.
Nyika dzakaita seChina, Great Britain neJapan dzaitove nevatambi vane makore ari pasi pegumi nemashanu, vamwe vacho vakatotora menduru. Sachigaro weAthletic Zimbabwe mudunhu reMidlands vaPatson Muderedzi vanoti Zimbabwe inofarira kuisa nguva mukuraura nekupa mukana kutarenda revechidiki iro rakatifararira munyika.
Vanati navo vazere mumaruwa zvikuru tarenda rakazara novimba maOlympics aya achaita kuti azaruke azarure pfungwa tikwanisa kutora vana avo mareseva tivapinze mudhorobha tivadzidzisa mitambo yekumhanya ingave ipi zvayo kuitira kuti tivamonite nekupa training yakanaka.
Mumhanyi Charles Biza anoti Zimbabwe inofarira kutanga iko zvino kutsvaga vatambi vechidiki vachamhanyira nyika kumaOlympic Games anotevera. Biza anoti mutuwini Donato Katai uyo ane makore gumi nemanomwe anofanira kuve mumwe wevatambi ava. Kubvira muna 1980 Zimbabwe yabika mutambi mumwe chete chete akakwanisa kutora menduru kumaOlympic Games, Kirsty Coventry uyo akatora menduru nomwe kumakundano a2004 na 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumiriri weCholocho South mudare reparamende vaZenzo Sibanda vashaya nhasi nechirwere cheCovid-19. Mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka vanoti vapora kubva kuchirwere cheCovid-19 changa chavabata mwedzi wapera. Vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 11 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngothani last of last week seParliament basizi sonke phakathi eParliament siqede ukutesta for COVID-19 ephume enegative.
Obe ngumeli wetsholotsho North edale lePhalamente njalo elilunga leZANU-PF uMnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Abenhlanganiso ezithiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebile minyaka elitshumi lane ngesikhathi ibeletha. Kula beZimbabwe abayehlola ukhetho lukamongameli kweleZambia oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumeli wetsholotsho North edale lePhalamente njalo elilunga leZANU-PF uMnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Umphathintambo obona ngokwenzakala enyakatho yemaNdebeleni ongumgcinisihlalo weZANU-PF kulumango uMnumzana Richard Moyo uthi uSpanda uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Eloba enkundleni yeTwitter omunye wabasebenza lomufi uMnumzana Jonathan Moyo uncome uSpanda esithi wayesebenza katalala ezithobile njalo enakekela uZulu. Umgcinisihlalo weMathebeleleni North kubandla leMDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Spanda laye ulobe enkundleni efanayo esithi umufi wayesebenza kuhle lomuntu wonke. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo meli welupane East edale lePhalamente uMnumzana Mbongeni Dube olilunga leZANU-PF.
Twanda ngimazi kuhle, ngimazi njengobaba njengobhuti kimi besides ukuba sonke eParliament. Ngoba eParliament ngimthole last of last year ngo-2019, but all along ngimazi njengobaba ngoba sisonke epathini. Ube ngumuntu onguye wasithiyela kwi-youth league, besuka kwi-youth league besiya ku-main wing, ibe sasibonela kiwo zonke izinto ze-youth league. Ngoba basifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani, kulidwa njani abantu bathathwa ngayiphi indlela. So into engisizwa namhlanje ukuthi usibaba uSibanda kaseko anzange ngubhilive, ngithethe isikhathi ukuze ngubhilive. Ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngibafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniso yini. And into eyenzakalayo ngobaba uSibanda bekuthi nxa kuleyinye into yezwileyo ube ngumuntu lwana ongabhodiyo sekutshele khona futhi ndoda lapha sokule nto enje yenzakeleyo ngokuhle kumbe ngokuphi ukutshela khonapho aku-advise futhi. So ngicabanga ukuthi kuba kuSibanda silahlekelwe kakhulu.
Umgcine nini njalo?
Mina ngimgcine last of last week seParliament. Sasizi sonke phakathi eParliament siqede ukutesta for iCOVID-19 and wayephume enegative. So far lokho esikhuluma ngamafoni ngoba le into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilive ukuthi i-COVID ikhona. So le into le ivele inzima okwakathesi abantu bakhuluma ngembiko asikezwa lokuthi ama-arrangements angikhona minjani. So sakhuluma ngembiko
wayesebenza njani labantu ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu owaye ngumuntu wabantu ezithobile hambe
ngumuntu obekwazi ukuphila labantu ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima kose ngithi ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi ogqatshe okubalisela ugatsha lwe transport and welfare eku province and ube make sure ukuthi isikhundla zakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth kwangale esenza ama-projects amaningi abalisela abomama abontanga esincusa ukuthi sizobona nathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani nxa e-establishe ama-projects abomama so ubaba uSibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu ube ngelamuntu okuthiwa lowo ngwaliphi bandla when it comes to i-development ube ngakwazi ukuthi kule-political party ubekwazi ukuthi kule-development
umnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edale lephalamende njalo ulilunga lezanu PF kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abangamachumi amathathu lanye 31 izolo kutholakale njalo abangamakhulu amane lanhlanu 405 belawo lokho kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane phose ezine 3950 asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhe ufike eZimbabwe nyakenye sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 117,258 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane sebefika phose izigidi ezimbili 1,912,592 ngothi ezijiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebile minyaka yokuzalwa elichumilane eyayendisiwe ngabazali bayo efele endaweni yokukhonzela e-Apostolic Sect eMarange ngesikhathi ibeletha kubika uMavis Gama
umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi kumele umthetho ucace
kakho umuntu ophezu komthetho akulabandla inkonzo ephezu komthetho indaba iyisibonelo njalo kuvuze ibe yisibonelo lasemthethweni ukuthi into enje lalaba babonayo lalaba bafisayo ukwenza into efanayo benanzelele ukuthi hayi kulomthetho gakho umuntu ophezulu komthetho indaba le isibili ibuhlungu
abenhlanganiso yenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations labo bethule umbiko besola lokho okwehlelela umntwana waze wagcina elahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi ebeletha unobhala jikelele we-ZHCD umfundisi Kenneth Mtata uthi kungasibe bandla le-Johann Marange Apostolic Church kuphela abahlukumeza abesifazane lamantombazana kodwa kutholakala emabandleni ezokholo amaningi
amabandla amele aqale ngokuvuma ukuthi into le iyenzeka emabandleni amaningi ashi e-Johann Marange kuphela so ibandla limele liqale ngokuphenduka ngokusola ngento le enzekayo emabandleni
umfundisi Mthatha uthi incwadi yabo icela amapolisa ukuba kumele ayenze umsebenzi wabo ukubona ukuthi imithetho iyalandelwa yokuvikela amalungelo oluntu lokulondoloza inhlala kahle kaZulu
yikho ukuthi abantu babe le confidence yokuthi amapolisa aqinisile futhi ayazinikela ukulungisa le ndaba iqhubeka njalo i statement icela ukuthi kube le national inquiry eyokuthi vele indaba lezi ezoku abuse kwabomama lamantombazana kuhamba njani elizweni lonke emabandleni ezigabeni ukuze sibe le position eclear futhi ukuthi indaba le ingalungiswa njani.
Umphathi Ntambo ogaja lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi olwe Women Affairs Community and Small and Medium Enterprises Development unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uyasisola kakhulu lesi sehlakalo.
Isehlakalo esenza ukuthi umntwana oyinkazana angabi lempumelelo yokuthi aqede isikolo njalo aphathwe kuhle ezibedlela aphiwe ixesha lokuthi ayolatshwa. Lokhu futhi kwenza abantwana bangamankazana bangene buyangeni lebugqilini begqilazwa ngabantu ababathembileyo abasezinkonzweni okumele ukuthi ngabe bayakha ubuntu babo kodwa bebese bebubhidliza. Thina siyakusola kakhulu lokho.
Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha phezu kwalesi sehlakalo unkosikazi Nyoni.
Okwamanje amapholisa leZimbabwe Gender Commission leMinistry yami Women Affairs Community Small and Medium Enterprise bayachwayisisa ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Singabathola labo abenza khonoko sizaba leqiniso ukuthi bayabotshwa bajeziswe.
Kodwa abenhlanganiso zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bathi bakhangelele ukuba uhulumende enze okwedlula lokho akwenzayo khona manje ukuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane lamantombazane ukuze luphele kokuphela. Kunje udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane lubhahile eZimbabwe hathi ezinkonzweni kuphela kodwa lasemphakathini phansi kwezamasiko. Yikho abaningi bethi lokhu sokufuna ukusebenzelana kwabezinkonzo inkokheli yomdabu uhulumende loZulu jikelele uqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kusenjalo isonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe isisole ukwendiswa kwabantwana isithi iyona ayilani lokwenza lalumkhuba. Lisonto ithi yehlukene lamapostoli aqoka ezimhlophe ayiwo endisa abantwana. Ithi yethulela umbiko ukuze izehlukanise lamapostoli aphatheka kulumkhuba kulandela ukubhubha kukamemori Machaya obe intombazana eleminyaka elitshumi lane obhubhe ngesikhathi ebeletha. Sixoxele umholi walisonto umfundisi Levi Moyo.
Ayisiyo le church okukhulunywa ngayo emaphepheni loba sonke sisebenzisa ibala elithi apostolic kodwa sichiyene. Ungakhangela kuleli lizwe kulamabandla amanengi, amanye abizwa kuthiwa the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, amanye kuthiwa the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, amanye kuthiwa Apostolic Pentecostal, amanye abizwa kuthiwa Apostolic Pentecostal Holiness, but ayabela leli bala elithi apostolic ngesindebele kuthiwa abapostoli. Khona lapho mfuna ukuthi nga abantu bemedia bayakwanisa ukwehlukanisa ukwazi ukuthi kungathiwa apostolic bekhangele kuhle ukuthi yiphi apostolic. Laba esikhuluma ngabo vele thina kasiba concede njengechurch, siba consider ukuthi bangama sect, abanye bangama cults ukwenza kwabo according to scriptures. Asivumelani labo. Elami kibandla liya protecta umntwana engakazalwa. Thina siya believe ukuthi umntwana ngumntwana at conception and ufanele akhule kuhle, akhule aze afike isikhathi sokuyayenda. ayende ngesikhathi esifaneleyo esisemthethweni kahulumende lemthethweni kaNkulunkulu. So ngalokho ke Nkomo ngithe ngicace kuwe kahle ukuthi thina ayisibo laba okukhulunywa ngabo ukuthi bathatha abantwana bebancane at 11, at 12, at 14. Loba ibizo lethu lisithi apostolic. Thina sibizwa kuthiwa the Apostolic Church in Zimbabwe.
Libona njani indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokwendiswa kwabantwana lolo?
I think uhulumende uyabayekelela laba bantu bezimhlophe. Ungakhangela lobu drive ukhangela egangeni emaqaqeni, uyababona nje babuthene ngesikhathi seCovid. And uzafica ukuthi phakathi kwabo kulabanye abangamapolice angama-members alama church. Labantu bakahulumende uyabafica belabo bona laba bantu. I think suku wababona o president kusukela u president Mgabe begqoka ama-gown belabo egangeni. So laba bantu bakhanya ingani bangomakhwapheni kahulumende ngendlela engubona ngayo. Siyakusola lokho kwenzakalayo. Umthetho ufanele ulandelwe, umthetho ufanele ulandelwe ukuthi abantwana ba protected, omama ba protected.
Umfundisi Levi Moyo ngomkhokheli wesonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abebandla lama-Democrats benelise ukuthola usekelo ekupasiseni umthetho ukuvumela uhulumende ukuqhuba uhlelo lwentuthuko olubiza ama-trillion amathathu lengxenye zamadola, $3.5 trillion, edalele Senate izolo ekuseni. Lokhu kuthabise kakhulu uMongameli Joe Biden kwelemelika esithi lokhu kujonge ukuthuthukisa ilizwe ngesikhathi libhekane lobunzima ngokumelana nobhubhane lwe-COVID-19. Umhloko kahulumende le-Israel uMnumzana Naftali Bennett uhlangane lomqondisi wohlangothi lwezomvikela lwenhloli lwakwelemelika uCIA Director Williams Burns kanye lomunye wakhe wohlangothi lunye lwakwele-Israel olubizwa ngokuthi yiMossad uMnumzana David Barnier esigodlweni sele-Israel eseTel Aviv ukuze bahlaziye ubudlelwano lwezomvikela phakathi kwamazwe omabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kwelegini zithi zibheke ngelihlo lokhozi abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lanhlanu 155 abangabe besondelane lomuntu ofunyenwe elegciwane lomkhuhlane we-Marburg olulezibonelo zokopha njengomkhuhlane owe-Ebola. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa uphe ubufakazi phambi komthethwandaba othonisisa owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma emacaleni akhe enkohlakalo. URamaphosa uthi waqhubeka engumsekeli wakhe esenzela ukubana yena labanye bakhe bahlolisise indaba zenkohlakalo kanye lokutshontshwa kwemali ngababesebenzelelana loZuma bephakathi kwehofisi.
Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi kazamukeli umeya weJohannesburg omutsha uMnumzana Jolid Matongo okhethwe izolo. Zithi kumele asuswe esikhundleni ngoba uyise udabuka eZimbabwe. Bayathukana abantu enkundleni yeTwitter lapho abakhankasa besebenzisa ama-hashtags agoqela ethi we reject mayor of Joburg kanye lethi put South Africans first. Isisekelo sombuso weSouth Africa sikubeka sobala ukuthi umntwana ozalelwe kulelo lizwe olomzali oyedwa odabuka eSouth Africa uyisizalwane salelo lizwe. Unina udabuka kweleSouth Africa. Ibandla likaMatongo eliyilo elibusayo ele ANC lithi akayindawo. Abadabuka eZimbabwe abanengi sebengenele kulolu daba, abanye besithi kaphume esikhundleni kodwa kulabanye abathi engasuki. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Bongani Mkhwanazi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Abantu bayakhalaza lapho ukuthi i-foreigner selingumeya wasejobek kuyathenda lapha kuTwitter kuyakhulunywa, kodwa iningi labantu infact abantu abaku-ANC bayamsekela uMatongo ngoba kudala bemazi, ngoba uyisizalwane sase-South Africa ngokuphelele, wazalelwa khonapha e-South Africa. So umuntu ozalwa ngumama walapha e-South Africa nobaba waseZimbabwe.
So okubasindayo kakhulu abantu kuyini?
Hayi, uma ukulalele nje akulanto ebambekayo ngaphandle nje kwenzondo yabantu bangaphandle.
Kambe nxa ukuthi Mkhwanazi wena unje kulabazali bakho abadabuka eZimbabwe, ubese usiba yi-citizen yakwele South Africa, kuyalelwa yini ukuthi ubambe isikhundla khona?
Hayi, akwalelwa. Futhi akusonto yokuqala le emhlabeni. Angithi kunje nje u-Obama ubezalwa ngubaba waseKenya, unine wasemelika. UKenneth Kaunda wayezalwa ngabazali bobabili baseMalawi, kodwa wagcine ngupresident waseZambia. Eyi, baningi impela ngongakudinga mpela, uyathola ukuthi baningi impela abakhokheli abaphathe izikhundla. Kanti kona vele uma ungakukhangela kahle amakhiwa wona vele nawo enje lapha eMzansi noma e-Afrika bangabantu laba ababeyezayo ngokumigrate. So akulanto entsha nje ngomuntu omigrate-ileyo wasethola i-full citizenship. Umthetho weSouth Africa uthi umuntu engahlala lapha okusemthethweni okweminyaka elithumi usele mvume yokuba yokucela ubuzalwane balapha abe yi-citizen. Pho-ke mase after that uyabe sequalifya anything equalifywa ngenye i-citizen. So ungakulalela nje inzondo leyo ayilanto ebambekayo engatsho, kodwa-ke iqiniso nje ukuthi vele izinto ezihlupha abantu kakhulu uhlupho. Uma umuntu ehlupheka uyadinga into ngesikhiwa kuthiwa yi-scapegoat, asulele icala noma yikuphi lokho akubonayo kungathi yikho okuthambileyo. Njengalapha e-South Africa ngenxa ye-high unemployment nje ne-general poverty ekhona emphakathini, uthola ukuthi vele umuntu ovela ngaphandle isizalwane se-South Africa simbona njenge-competitor towards ama-resources. So as long as yonke le nto ingazange ilungiswe structural ukuthi abantu bathuthuke, bazohlala bebona ngathi umuntu ovela ngaphandle uthethe ithuba lithize. Loo ndoda ma uthi uyalandela imbali yakhe, kukhanya mpela ngumuntu owangena la kubo-COSAS, wangena ku-ANC, uyaziwa mpela ngendlela asesebenzele ngakhona umphakathi.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kulabe Zimbabwe asebethunyelwe ukuyahlola ukhetho lokudinga umongameli kwele Zambia oluzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso yesadaki ithi ngenxa yesimo se-COVID-19 ayenelisi ukuthumela iqula, kodwa ithi izalandela lolu khetho kumabonakude. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umphathi ntambo obona ngendaba zobudlelwano phakathi kweBotswana lamanye amazwe, uDokotela Lemogang Kwabe uyokhokhela iqula leSADC elizananza ukhetho lweZambia. Kodwa iSADC ithi kayihambisanga amalunga eZambia ngenxa yesimo seCOVID-19. Lokhu kutsho ukuthi iqula elivela kweBotswana, South Africa kanye leZimbabwe lizananza ukhetho lisemazweni alo. UKwabe uthi iqula leSADC liqale ukukhulumisana nehlanganiso ezitheneko leZambia okugoqela amabandla azombusazwe, inhlanganiso ezizimele zodwa kanye labezinkonzo evikini edluleyo. Kodwa kulokukhonona ukuthi kwehluleka ukuhambisa iqula kwabesadik kule Zambia kulakho ukwenza leli qula lehluleka ukuphuma lobufakazi obeneleyo bokuthi lungabe liqhutshwe kuhle kumbe hatshi lolu khetho. Abamabandla aphikisayo kule Zambia abafana lomnzana eFasi Ndlovu webandla le-UPND bathi bekumele isadik ibe khona phansi enkundleni ukuze izibonele ukuthi kwenzakalani.
It has not helped the African people. It has not helped the SADC region.
Akusoze kusiphathise njengabantu beAfrika, njengabantu beSADC. Ungakhangela okwenzakala eZambia kulokukhona okuningi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukukhankasa, kukanti ibandla elibusayo liyavunyelwa.
Ukanti ingcwethi kwezombusazwe eliselusaka uDokotela Fred Mutesa uthi bengabangcono ngabe bekulabantu beSADC eZambia ukuze belandele kangcono izehlakalo zokhetho.
Would be the first of its kind in the history of this country. Of course, we understand that we are living in extraordinary times.
Ukuthi benanze ukhetho bengekho lapha lokhu kuyawe kungokwakuqala. Siyavuma siphila ezikhathini ezijiyeneyo ngenxa ye-COVID. Kodwa kule mbuzo yokuthi kambe kuza kupha umfanekiso oqondileyo yini. Ngokuya kwami bekumele ngabe iqula leli lafika kusele amaviki amabili ukuthi ukhetho luqale.
At least 2 weeks prior to the elections.
Noma nje isadiki ingathumelanga iqula eZambia kulabanye abezimabha abafike elusaka kuyona leviki kuyazibonela amathupha akwenzakalayo ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa bengaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Umnumzana Nqaba Machazi omele inhlanganiso yentatheli izindaba ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi sebebone okuningi lokhe befike eZambia.
Kule ndlela eziningi lapho ukhetho lweZambia lungani luyahambelana lweZimbabwe, kodwa kule ndawo lapho ukuthi ngani bona hayi bashiyene lathi. Kokuqala sizawuthola ukuthi okungani kuyahambelana ukuthi ZNBC, iZambia National Broadcasting Corporation, engumsakazi kaZulu isiziphatha ngani ngumsakazi webandla elibusayo. Sibona kakhulu lokhu kufana nale-ZBC ekhaya.
Uthi langendlela intatheli izindaba ezibika ngayo zithatha uhlangothi othi kufana lokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Umachazi uthi njalo i-COVID-19 ikwenze kwaba nzima ukuqhuba ukhetho.
IZimbabwe leZambia emaviki ambalwa adlulileyo bafike ku-peak ye-COVID. Bebela manani zangkhona ze-COVID beziqakeme kakhulu. Lokho kwenza ukhetho lube nzima ngoba kulotolo njengokuthi abantu behlangane kumarali abasahlangani ngenxa ye-COVID. Kodwa singakona umuntu wehlukana kweZimbabwe ukuthi eZimbabwe bahle bathi hayi akuselakhetho even kunama-by-election aqakathekileyo, kodwa iZambia balandela imithetho yabo ebhaliweyo.
Umongameli Edgar Lungu weZambia ubika ebhekane lobunzima ngoba esola ungaphathi kuhle umnotho welizwe okwenza abantu begcine besithi zindala zombili phakathi kwakhe lomela umanyano wamabandla aphikisayo. Umnumzana Hakainde Chichilema kukhetho lokudinga umongameli kungaziwa ukuba ziyozala nkomoni ngemva kwakusasa kugqitshwa ukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngomeli wecholocho North edalele parliament ekuzano PF umnumzana Senzo Spanda kaseko abenhlanganiso ezichiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lwentombazana eleminyaka engu-14 ebhubhe ngesikhathi ibeletha. Kulabe Zimbabwe abayehlola ukuqhutshwa kokhetho lukamongameli kwele Zambia. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.